vasmart avo vave nemakore makumi manomwe kuberekwa vanoti vari kurwadziwa zvikuru nekubviswa nechisimba papurazi ravo. Panguva iyo vanga votarisira kutengesa chibage nefodya zvavakarima mwaka uno. Vachitaurirwa nemwana wavo Darren Smart ari parutivi pavo, uyo wavaibatsira naye kurima papurazi reLesbury Estates riri makiromita makumi maviri nematanhatu kubva mudhorobha reRusape. VaSmart vanoti havazi kufara nekubati kwakaitwa vashandi vavo papurazi apa. Vachiti vashandi ava avo vanodarika zana vakabatwa nekuseri kwemaoko. Vashandi vavaSmart vave kugara musango pamwe nemumakomo ari pedyo nepurazi reLesbury Estates apo pavakadzingwawo zvechisimba nemapurisa.
I think the best way ati moyo wangu iri kupisa ndafunga ati asi washandi yangu chete ndishamari yangu and they are guys and saka ndiri kunyara and izvozvi moyo wangu ndiri kuchema ati vari kurara kwa sangu. Hakuna chikafu, hakuna gumbeza, hakuna imba, kana mvura kutanga kunaya mangwana or whatever, then where can they go? Saka that is why ati andifari.
VaSmart vanotiwo vanhu vakapakatira pfuti vari kutungamirirwa nemutevedzeri wasachigaro webato rezanupf mudunhu remanikaland vajoseph mujati vari kuvatadzisa kudzokera papurazi apa kunotora dzimwe mbatya dzavo nezvirimwa zvakasara papurazi iri. Vanotiwo kubva zvavakadzingwa papurazi iri svondo rapera, mahachi avo maviri pamwe nehuku dzinodarika zana hazvizi kuwana chikafu. VaSmart vanotiwo vakatambira mashoko ekuti vanhu vakapakatira zvombo vave papurazi apa vari kubvisa chibage chavakarima mahekita anokwana makumi manomwe pasi pechirongwa checommand agriculture vachitengesa.
Haripo izvozvi, izvozvi haripo. One footy, I need a shotgun, I need my 303, and I think another shotgun. And but Tafunga, there was six. And Iripo, and violent, very, very violent. Those guys, a day ago, Aruguroa, Ambuya, and like Arugu to visa one Pachikoro, 250 my pupils at Palisbury Primary. Saka, but Tafunga, what is happening? Ati, is this? I can't describe. Moyo wangu iri kupisa, and kana tafunga then ndiri kuchema.
Zvichakadai, VaSmart vanoti zviri kuitwa izvi zvichavapa dambudziko rekubhadhara zvikwereti zvavakatora kumabhanga kana pasina matanho anotorwa kugadzirisa kuti vakwanise kudzokera papurazi ravo. Vanoti vakaedza kutaura nemapurisa emarusape kuti vagadzirise nyaya iyi asi hapana chakabuda. Zvinonzi vaimbotungamira chechi yeEvangelical Fellowship of Zimbabwe vaTrevor Mananga ndivo vakapiwa tsamba nebazi rinoona nezveminda kuti vatore purazi iri. Asi vagari vari pasi pamambo Tandi vakaenda kumatare vachiti havazi kuda kuti purazi iri ritorwe navamananga avo vanonzi varoda kuvaka chechi papurazi apa vachiti havazokwanisa kuita chivanhu chavo mumakomo ari papurazi iri ravanoti rine nzvimbo dzinoyera uye ndimo makavigwa mazitateguru avo. Gurukota rinoona nezveminda vaDouglas Mombeshora pamwe navamananga vati havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo isati yapera kunzwikwa mudare repamusoro reHigh Court kuHarare. Takamirira Studio 7 kwaRusape, ndini Thomas Chiripasi.